A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, July the 17th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. And tonight on Live Talk, we're discussing about the election campaign trail as political parties take their campaign messages to the people ahead of the August 23rd general elections. But before we delve into our main topic, let's take a look at the Patriotic Act signed into law by President Emmerson Mnangagwa. Rights activists and opposition groups in Zimbabwe say President Emmerson Mnangagwa's signing into law a so-called, quote, patriotic bill, unquote, is a grave attack on fundamental freedoms and rights. The Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill authorizes harsh penalties, including the death penalty, for anyone found guilty of, quote, willingly damaging the sovereignty and the national interests of Zimbabwe, close quote. Columbus Mavunga reports from Harare in Zimbabwe.
Zimbabwe's main opposition party and human rights are calling on President Emmerson Mnangagwa to repeal the law he signed into law last Friday. Fazai Mahere is the spokeswoman of the Citizens Coalition for Change.
We condemn the signing into law of the unconstitutional patriotic bill, which will criminalize free speech and freedom of association, which are protected under our constitution. The introduction of this repressive legislation confirms beyond any doubt that Mr. Mnangagwa is worse than Robert Mugabe, and Zimbabwe has become a full-blown dictatorship and an outpost of tyranny. It now behoves all citizens to ensure that we vote decisively for change on the 23rd of August.
My record on Zimbabweans to, as she put it, vote decisively for change in the August 23rd general election. Obed Masaraure is the spokesman for another rights group, the Crisis Coalition of Zimbabwe. He says the new law is vague in its definition of offenses.
Some of the penalties proposed by the law for deliberately injuring the sovereignty and national interest of Zimbabwe, such as the death penalty, long imprisonment, loss of citizenship, and banning of persons from electoral participation for 5 years, are too harsh and inappropriate for vaguely defined offenses. The provision of the death penalty means that the new law violates the constitution, which only allows for the death penalty in cases of murder in aggravating circumstances. We firmly oppose the death penalty without exceptions. We are completely against the death penalty and we condemn it unreservedly.
Amnesty International said the new law is evidence that Zimbabwean authorities are bent on closing civic space as well as suppressing any form of dissent. But Lutendo Martin Harare, chairman of the pro-government Zimbabwe anti-sanctions movement, has a different view.
I'm over the moon because of the fact that the president has finally signed the criminal law amendment. I'm happy because I was one of the people that proposed it as the patriotic bill, and we are happy to see that we're beginning to get laws that punish people that go and advocate for sanctions, people that call for sanctions, people that call for the invasion of the country and destabilization of the country. I believe that this is a very good move. It puts us in step with other nations across the world that have similar laws. Let's hope it deters people and unites Zimbabwe to not sabotage their own country.
President Mnangagwa and the ruling ZANU-PF party have pushed for years for an end to Western sanctions against Zimbabwe leaders. The sanctions were imposed during the rule of the late Robert Mugabe for human rights violations and alleged election rigging. President Mnangagwa has not commented on the law known as the Criminal Law Codification and Reform Amendment Act he signed into law last week. Columbus Mavungam for VOA News, Harare, Zimbabwe.
And now back to our main topic of the day. This weekend saw the ruling ZANU-PF party holding its rally in Zaka, Mashingo, where the president of the party, Emmerson Mnangagwa, called for peaceful elections. Mnangagwa highlighted that as his party was holding its own campaign rally, the Opposition Citizens Coalition for Change, CCC party, was holding its own rally in Gweru. Let's take a listen at what was said.
Saka, no, remain the Second Republic. The interest of our people, the welfare of our people, is our primary concern. Is our primary. Do chido chedu, do swatino shuvira kuti kusava nevamwe vanotambura munyika ya Zimbabwe. Chero takabatana tichiwirirana. Tikaita mabopoto kutukana kana kurisana kana kuita violence. Tinopedza nguva tisingashandi zvinotibatsira tichirwisana. Yevukwa kana uchinge wafa kuti wakanga uri munhu waiparidza rudo, parudza runyararo. Kwete kuti ramasare razofa raichikanganisa kugara. Kwandinobva ini vakadero toti kana afa toviga, guva rakaita kuti mhashamu yomukama sari toroma pamusoro peguva. Vainda ramasare. Asi uyo angachiumba vanhu nokugara kwevanhu kuti aiwa vanhu ngavabatane tishande pamwe chivakanyiko yekwedu kana afa guva totsvaira. Zvino toenda kuzvicherwa zvatakapiwa naJehovha tisina kumbira. Vavengi vedu kozvinombofamba sei? Nokuti the last 3 years muno muZimbabwe economy yedu yanga ichikura. Our economy was growing at an average rate of 5% economic growth GDP. The last 3 years, Zimbabwe's economy has been the fastest growing economy in our region, in SADC, in spite of the sanctions imposed by the West.
That there was ZANU-PF President Emmerson Mnangagwa speaking in a video courtesy of ZANU-PF Party. Speaking at the launch of the Citizens Coalition for Change campaign in Gweru yesterday, Party President Nelson Chamisa said his party will revive the economy as soon as it's voted into power and would not let the ruling party cheat it out of its vote should his party win. Let's hear what he had to say.
Tirikufamba ne message yekuti to everyone. Ngaritaure chesefo. Aiwa ndoda kunzwa kumateresi. Four. Kureva kuti shoko redu tiri kuda kuuya nemutungamiri ari kubatanidza nyika. Pari zvino we are too divided as a nation. Ukaenda kumatebelelands they are forgotten and forsaken. Ukaenda kumasvingo they are complaining that development is not coming and getting there. Ukaenda kumanikaland they have their grievances. There is a national grievance across the whole country. Mashonaland West, they are complaining. Ukainda kwese vari kuti the national cake harisi kugovewa kumunhu wese. Saka tauya nenyaya kuti we have a leadership yatiri kuita asha in iri kuunza jobs, opportunities, freedom for. Kundatadza sei kubata uroi hwako. Gore rino takatarisana mukoma Mnangagwa. Handisi kuzobvuma. Zvechitoti handisi kuzobvuma. We will not accept nothing. Handisi kuzobvuma izvozvo. Munowira nene here apa Zimbabwe? Munowira nene here Zimbabwe? Munowira nene here? Munowira nene here? Toda kuona kuti iwe kana wada kuita zvokumbira unoipona senyai nokuti takakurongerawo gore rino nokuti kukanya urangana hakuna unogerwa asipo rwendo rwuno ndoda kuona kuti unondigera sei iwe ndinogera iwe kandigera ndokugera iwe kandigera togera.
That was the Triple C President Nelson Chamisa speaking in Gweru yesterday. And the leader of the opposition National Constitutional Assembly, Professor Lovemore Maduku, launched his own election campaign in Chinoy, saying he was targeting smaller and intimate crowds for better impact. Maduku is one of the country's presidential candidates in a ballot that has no female candidates. Let's hear what he had to say. That there was the leader of the opposition National Constitutional Assembly, Professor Lovemore Maduku, speaking to Studio 7's Nunurai Jena in Chinoy. For now, stay tuned. We're going to take a break, but we should be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. Please visit VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss about the general elections preparedness, we're joined by Xavier Zavare of ZANU-PF. And we also have David Siampondo of the Citizens Coalition for Change. Welcome to the program, gentlemen.
Thank you very much for having me.
Thank you. I'll start off with you, Mr. Zavare. You are there for ZANU-PF. We saw your party having its own campaign in Mashingo, Zaka, yesterday, calling for peace. But we've been hearing on the ground that there have been incidences of violence that have been associated to your party, ZANU-PF. What do you say?
You are actually using the right word, which is associated. Associated doesn't necessarily mean we have committed it. Somebody chooses to associate us with people fighting at a pub or fighting wherever they are gathered for whatever reason that they are fighting for, and then decides to ascribe that to us as ZANU-PF. No ZANU-PF member or supporter will engage in those acts of violence after our leader, the president of the party and the president of the Republic of Zimbabwe, Comrade Emmerson Mnangagwa, has called, in fact, has instructed us as members of the Revolutionary Party, ZANU-PF, and supporters of ZANU-PF to be peaceful, to engage with each other in a lovely manner, in a harmonious manner, in a welcoming and accepting manner. We have absolutely no reason to to desire or to want to get involved in issues of violence. Because our program, as you heard the president himself saying, is about making sure we improve the lives of our people. We change, we meet the aspirations of our people, where they want better education, where they want better health facilities, where they want better roads, where they want the sewerage system to be better, where they want to receive clean running tap water in the urban areas. That is what ZANU-PF is about. That is us working to meet the aspirations of our people.
Thank you there, Mr. Zavare, speaking to us from the United Kingdom. Let's now switch over to you, Mr. David Siampondo of the Citizens Coalition for Change. We saw you launching your own party's campaign in Gweru yesterday. What's the way forward now that your campaign has been launched?
Thank you very much, Marvelous, for the opportunity. And with regards to the CCC launching its campaign, what it just signifies is all systems go. We are now commissioned to start our various campaigns in various areas that we are. Remember, we are contesting in all 210 parliamentary constituencies, and the launch signifies or commissions everybody everywhere to start working. You know, we've been having some challenges with police and state machinery interference in our programs, and but we are soldiering, and they know, the system knows, we are not stopping. And if you were paying attention to the commission during our launch, you will see that each and every cadre in Champion and a citizen is fully engaged and prepared to go all the way so that we bring change for everyone in Zimbabwe.
Mm-hmm. Tiri papo vasiampondo, tinoona ndambofunzawo vazavare kuti taunzwa President Mnangagwa vachitaura kurali kwavo kuti zvemhirizhonga hazvisi kudiwa pakugadzirira kwesarudzo iyi. Imi muri kuona zvakamira sei sebato reCitizens Coalition for Change takatarisa nyaya yemhirizhonga nezvimwewo?
Vanotaura vanoti muromo hauzariri nerwizi, kungova kutaura chete. Asi mungazvicherechedza zvamunotoona kuti vanototuma masupporters avo kuti vaite mhirizhonga. ZANU-PF musangano wemhirizhonga kuhwina kwavo maelections, even mukatarisa mamwe mareports emaelections adarika kubvira nekubvira, problem kana kuti dambudziko remhirizhonga inoiswa kuZANU-PF inongoramba iripo ichingodzoka. Zvimwe chetezvo tiri kutozviona naizvezvi, zviri the same thing. Zvimwe chetezvo ndo zviri kuramba zvichidzokorodzwa zvichiitika, izvo zvokuti vari kukurudzira kuti pasaitika mhirizho hakungotaurawo. Asi dai kwanga kuri kunzi munhu anotaura zvinoitika zvinote, dai takatoona avo vari kuitisa mhirizhonga izvezvi vakatosungwa. Asi munotoona kuti hapana chinoitika. Vanhu vanoonekwa kuti ndingana arova vanhu apo, ndingana atumira vanhu kuti vanonoita mhirizhonga, asi hapana anosungwa. Saka izvo zvinongotitaurira chete kuti aiwa angori mashoko avanenge vachitaura. Asi kuti vahwine election kana kuti vatyisidzire vanhu kuti vavavhotere, nokuti havasisina vanhu vanovada for 43 years, makore 43, hapana zvavati vaitira vanhu. And kuti vanhu vavavhotere hazviiti, vanotongovakwanisa chete nokuvarova nekuvambunyikidza kodzero dzavo. Ndo zvega zvavangatokwanisa kuti vatyisidzire vashoma vachiri kutya kuti vavavhotere. Asi kuti vangahwine maelections hazviri free and fair, pasina kushandisa mhirizhonga hazvigoni.
Mm-hmm. Vazavare, let's come back to you, Mr. Zavare. Muri kunzwa zviri kutaurwa navasiyampondo, hanzi mhirizhonga ndo iri kunyanya kushandiswa pakuitira kuti mukwezve vatsigiri. Imi munoti chii? Titarisa kuti tapa takusvika kwamvura yacheka makumbo kuti tizoona kuti nderipi bato richakunda, reCCC renyu here, rava madhuku here, rava monzura here? Munoti apo
ZANU-PF inokunda, nokuti ZANU-PF zvatinoita isu zvekutaurwa neavo hatingazvitevedzeri. Vanhu vekuchema-chema, hakuna anoti kana achipimba mukadzi angamurova, kana kuti anoda murume angaitewo kurova kuti adiwe nemurume iyoyo. Anomunyengetedza nemabasa ake akanaka, anomuudza manakira akaita ende kunaka kwake kuchionekwa. In the past 43 years ZANU-PF yakaunza independence munyika yeZimbabwe. ZANU-PF yakaunza democracy yakanga isimo muZimbabwe. ZANU-PF yakavaka mauniversity avari kudzidza iko zvino ivava vanhu yeCC nevanhu vese veZimbabwe. Taive ne one when we got independence. We now have 16 and continuing to build. My clinic ainesa akanga asingawanikwe. Iko zvine the aspiration ye ZANU-PF ndeyekuti kuma rural areas chaiko clinic, the nearest clinic here just 5 kilometers away from kunogara vanhu. Zvimwe chete nezvikoro takavaka zvikoro zvakawanda mpeki tichiona independence nyangwe nevabereki vedu vainge vakundikana kuenda kuhondo nokuda kwakundikana kuenda kuchikoro nokuda kwaudzvanyiriri waSmith vakakwanisa kuenda kuchikoro kuma night school vakaita mamaneja vakaita zvakasiyana siyana vakakwanisa kuti bhadharira mari yeschool fees nezvimwe zvakadaro ari mapolicies eZANU-PF. Saka ZANU-PF ine gwara rinozikanwa nekuita zvido zvavanhu. ZANU-PF inozikanwa nekuda kunzwisisa kuti vanhu vanodei. Iko zvinezvi vanhu vaida minda, ZANU-PF yakapa vanhu minda. Vanhu vari kuda mining, vanhu vari kupiwa migodhi yakasiyana siyana. All you need is a mining claim to apply to Minister of Mines. Kana ukangochida kurima unopiwa pekurima. Iko zvinezvi vanhu vari kurima nekuda kwemaZANU-PF policies. Vanhu vari kukwanisa kuzvimiririra voga vachirima. Saka ndo ZANU-PF iyoyo, kwete zviri kutaurwa neavo. Hatisati tambonzwa kana policy one yavanotaura kunze kwokungotaura zvokuti kurova kurova nekudii. Hazvina kana nebasa reso zvavari kutaura. Chinokosha ndechekuti vanhu veZimbabwe isu tinovatsimba sekutaura kwandaita nekuda kwemapolicies edu akanaka avanoona avanoziva avakaona achishanda uye avachaona vachishanda. Vision 2030 is to make Zimbabwe an upper middle income society and tichasvika ipapo through the hard work and the leadership of President Emmerson Damudzo Mnangagwa and the governing yenyika yeZimbabwe.
Thank you there, Mr. Zavare. Let me go back now to Mr. Siyampondo. You heard there Mr. Zavare saying, what are some of the policies that your party hopes to implement should they be voted into power? Why should people vote for CCC? Because he's come up with a list of some of the things that, you know, he says ZANU-PF allegedly has done in the past few years that they've been in power. Go ahead.
So ZANU-PF chihurumende chemutsengabere hapana pavakambotedzera zvinhu zvavanhu nenge zvido zvevanhu. Mukatarisa iyo munda yavari kuti vakapa vanhu, vanhu vashoma vatingati vakawana pekugara kuburikidza nechirongwa ichi, minda mizhinji yakatorwa naiwayo mapoliticians. Muizvezvi mumataredzi mhosva muchaona kuti aimbovamwa mumukunda wava Mugabe ane 25 mafarms iye oga. Ende mukazotarisa iko kuzanu kwacho ikoko vana obetiko ndo vese vane mafarms namamines ivavo. Saka vanhu vavari kuti vakapa minda ndevapi vacho vatisiri kumboona. Then tadzodzoka isusu sebato retriple C muchaona kuti tine zvirongwa zvekuvandudza upfumi hwenyika hwakati tsvikiti. Ende isusu track record yedu muchaiona munogona kutoitarisa nezvatakaita economy panguva GNU munhu wese wakafara. Muchaona kuti dhora redu rakawana simba ende zvinhu zvakatanga kuendeka. Ende kubva ipapo hapana chimwe chatati takuona izvezvo chiri kuitika. So setriple C
Siyampondo, chimbobatai makadaro, chimbotora kola. Halo kola, makadii?
Hey,
tiri kutaura nani, muri kupi?
Taurana varuru hoyo vatasvo hoyo paHarare.
Taurai tinzwe, ingoti gaga tipo vamwe mukana, nhasi tinoda kuti tiwane makolas akati wandei. Munoona sei zvakamira sei kuHarare uku panyaya idzi dzezvematongerwo enyika nezvatiri kunzwa zviri kutaurwa nevarume vaviri vari pano weCCC neveZANU-PF?
Varume ava ndakavati varikutaura ndevaSiyampondo.
Siyampondo ndeve Citizens Coalition for Change. VeZANU-PF ndavaZavari.
VeZANU-PF zvavari kutaura izvi vanotaura zvavo zvavanotaura zvavo zvekuti mukuru wavo anoti tinoda peace. Kutaura kwavamunangagwa election yakapinda yavo isati waziva. zvavanotaura sezvozvo. But on the ground, hapana peace pachose. Ungati pane peace iyi kana ivo vamunangagovata marashi avo sepavadira, ngati vadira pazvo pavadira. Ende mhani dzavo vakaita nechitsotsi chekuti ivo vakazotakaita marallies kudhara. But by occupying your partner, I need to get him to come. So I don't know if you have a book.
Thank you so much, Baba Ruru. Yo vari kuti havasi kufara nezviri kuitika vazavare manzwa zvataurwa nemutsigiri webato renyu hanzi imi muri kuenda makatakura chikafu zvisingabvumirwe.
Aye, hakuna munhu anorambidzwa kutakurira munhu chipo kana ukange uchienda kwaari. Hunhu hwedu netsika dzedu dzemagariro. Kana ndikange ndichiuya kwauri ndichikushanyirai kumba kwenyu, zvine hunhu kuti ndiuenda katakura pasu. Handisi kutenga rudo rwenyu aiwo, asi ndiri kuita tsika dzedu nemagariro nehunhu hwedu. Hapana kana chakaipa ipapo kuti titakurire munhu chipo. Saka izvi zvekuchema chema zvekunzi hanzi matakurirei vanhu zvipo. At the end of the day, vanhu vanouya kuzounganira ZANU-PF nekuti vanoida, nekuti musangano wavo wavanoziva nemafambiro aro nezvavo kuda kuita vanozviziva. Kwete izvi zvefeja feja zvatiri kunzwa zvinotaurwa nevanhu veCC. Ndabvunza kare kuti mapolisi avo masvinu ekuti vakamboitawo kubvira zvavakatanga kuva in charge of my urban areas ndaapi. Havagonekana kana kwatsanangura. Chavanogona kungotaura ndechekuti ZANU-PF yakaipa. Yaitira ani? Haina kutiitira isu varimo, haina kuitira zviuru nezviuru mamiliyoni avanhu ari kuivhotera time and again since 1980 kusvika iko zvino. Saka ZANU-PF irimo muzvido zvevanhu, tinofamba nemuzvido zvevanhu. Zvinhu zvandiri kutaura ama fact. We had one university in 1980, we now have 16 plus. It's a fact. Haugone kuita mudhuri weZANU-PF wakavakwa neZANU-PF and ZANU-PF policies.
Thank you very much. Aiwa, thank you so much. I just wanted to mention some callers that wanted us to call them. Dixon Majaha, we have you. Obed Hugo Maromo, thank you. Jerry Dewa, Mr. Chiketa, Tapua Gumbo, Fano Piri, Roderick Gananga, No Rest Rushkwaya, Baba Tana, Nabon Chimanga, Watchman Mlambo, thank you. You had asked us to call you from VOA, Shona. We will next time. But I'll come back to you, Mr. Siampondo, to just comment your last word on what Mr. Zavari just said. And Panama Police.
Mapolisi aripo tinao and acho akawanda acho ari kuto implementwa even ma urban areas macho mavari kutaura. Ivo vari kutaura zvema clinics avava. Tikatarisa kuti kune kuri kufamba madistance akakura vanhu madzimai vakazvitakura vachienda kuzvipatara ndekupi kumamisha. And kumamisha kumarural council kuri kutongwa neti nezano. Kusina internet connectivity, kusinga bate network dzamafoni namaradio ndekupi. Kumamisha. Kumusha kwacho kuri kutongwa neti
nezano. I'm sorry, but time is not on our side. I would like to thank our guests. Here we had Xavier Zavari of ZANU-PF and also David Siampondo of the Citizens Coalition for Change. And of course, you, our listeners and followers. And that brings us to the end of our show. And listeners, please, I'm signing off in Washington. I'm Marvelous Isanga Nyahuye, saying have a very good night. Let's meet again sometime this week.